Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kukadzi 4 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Uye musakanganwe kuti munokwanisa kutiona paFacebook apo tinenge tichitepfenyura chirongwa chino papeji yedu yeVOA Shona. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana chiremba vopemera hurumende mhosva yekutenga mishina yekuisa muzvipatara inosvika miriyoni imwe chete isingashande.
Sarudzirakaitwa kuMalawi is a classic tale of maitira atoita muAfrica, especially muregion medu muSADC. Maelection akasviba.
Dare rekuMalawi rinopa mutongo wekuti sarudzo dzemutungamiri wenyika iyi dzakaitwa gore rapera dzidzokororwe sezvo dzakabirirwa. Tine hurukuro nemuimbi Greatman muchirongwa chedu chemimhanzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komiti yeparamende inoona nezveutano nhasi iri kutarisirwa kushanyira chipatara cheparirenyatwa kunoona mishina yakanzi navana chiremba vakuru nezuro yakatengwa nehurumende asi haisi kushanda. Mishina mizhinji iyi yakatengwa kubva kuIndia. Asi vakuru vehurumende vakatenga mishina yacho vari kutsika madziro vachiti inoshanda. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kukomiti nezuro, vanachiremba vakuru pasi pesangano reSenior Hospital Doctors Association vakati zvinhu zvichakaita manyamamire nerongo muzvipatara uye hakuna mishina inodiwa kuzvipatara zvehurumende kuti ibatsire varwere. Mutungamiriri weSenior Hospital Doctors Association, Amai Shinganyaguse, vakati pamishina yakatengwa nehurumende iyi zvikamu gumi kubva muzana ndozvemishina iri kushanda chete. Amai Nyaguse vakatiwo kunyangwe vamiriri vekambani vakazodamwa kuuya munyika vakatadza kugadzira mishina yekuti ishande.
I would say 10% is usable of the Indian consignment. The company representatives.
Vamiriri vekambani iyi yekuIndia vakauya kuzvipatara zvedu asi vakatadza kuti mishina iyi ishande.
Amai Nyaguse vakatiwo pamishina iyi mizhinji yacho yakamboshanda uye mishina iyi yakatengwa kukambani isingazivikanwi. Vapawo muenzaniso vachiti mimwe mibhedha yakauya inofanirwa kushandiswa pakusununguka kwemadzimai akazvitakura yakanyorwa kuti ishandiswe nemadzimai asingaremi zvinodarika makirogiramu 60 nemashanu. Vakati madzimai mizhinji munyika vanenge vakazvitakura vanodarika uremu uhu.
Some equipment upon arrival has never been used. It is there in our stores, was condemned by our engineers.
Mimwe mishina yakauya isati yamboshandiswa sezvo nyanzvi dzedu dzemishina dzakati haina kunaka kushandisa.
Mishina iyi yakanotengwa kuIndia nemutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro avo vatiwo vakatenga mishina iyi vachibatsirana nevashandi vemuzinda weZimbabwe kuIndia. VaMangwiro vakazorambawo pavakataura kukomiti iyi kuti mishina yavakanotenga kuIndia iyi haisi kushanda vachiti mishoma chete ndiyo ine zvimwe zvaye zvisipo asi vakati zvinhu zvakazouya uye vamiriri vekambani yekuIndia kwavakatenga mishina iyi vari kuuya kuzoisa zvaye zvisipo izvi kuti mishina ishande.
A technical team of medical engineers and technicians was then deployed from India to Zimbabwe by the company to commission and train users of this equipment.
Kwakauya nyanzvi dzemichina kubva kuIndia kukambani yatakatenga, asi zvakaonekwa kuti mimwe michina iyi yaive isina zvakakwana kuti ishande, asi izvi zviri kugadziriswa uye vari kudzoka kuZimbabwe manje manje kuzoona kuti zvese zviri kushanda.
Imwe nhengo yeSenior Hospital Doctors Association, Dr. Bothwomva Yesango, vakatsigirawo vakati gore negore vanogara vachibvunzwa mishina yavanoda asi hapana chinozobuda. Dr. Mbovayesa nguvakatiwo savana chiremba havatsigiri zvekuti mishina yezvipatara zvakasiyana siyana yotengwa nehurumende, vakati zvingave nani kana chipatara chega chega chikave chichibvumidzwa kutenga mishina yachinoda.
And so our requirement at central hospital level is that the end user must be the one who determines what equipment is bought.
Zvatingade pazvipatara kuti vanoshandisa michini ndivo vanofanirwa kutaura mishini inofanirwa kutengwa, kuitira kuti kutengwe mishini inoshanda.
Vanachiremba vavaudzawo komiti yeparamende iyi kuti vanhu vazhinji vari kufa nekuda kwekushayikwa kwezvikwanisiro zvakakwana kuzvipatara zvehurumende zvinodiwa mukurapwa kwavo. Vanachiremba vavapawo chinyunyuto kudare reparamende kuti ibvise Health Services Board, vachiti mashandiro aya haasi ekusimudzira kuti veruzhinji vawane kodzero yeutano sezviri mubumbiro remutemo yenyika. Asi gurukota rezveutano vaObadiah Moyo vatiwo kubviswa kweHealth Services Board kunogoneka chete kana nhengo dzeparamende nedare reSenate vachinja mitemo. Komiti inoona nezveutano iyi yatiwo nhasi ichaenda kunozvionera pamunhu sefodya kuzvipatara zveparirenyatwa pamwe neSali Mugabe kuti zvinhu zvakamira sei chaizvo munyaya dzezveutano, sezvo vekubazi rezveutano vanga vachiti mishina yakatengwa iyi iri kushanda, ukowo vanachiremba vachiti mishina iyi haisi kushanda. Vamoyo vakati mishina iyi yakatengwa nemari inosvika kumiriyoni imwe yemadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Dare reConstitutional Court muMalawi neZuro rakarasa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa gore rapera muna Chivabvu, richiti paive nezvakawanda zvinoratidza kuti sarudzo iyi haina kuitwa nemazvo. Dare iri rakatiwo sarudzo iyi inofanira kuitwa zvakare mukati memazuva zana nemakumi mashanu, richiti rinovimba kuti mutongo warakapa uyu hauzo paradze nyika iyi. Mutongo uyu unotevera nyaya yakakwidzwa nevanotungamira mapato anopikisa avakanyunyuta vachiti sarudzo iyi yakanga yabiridzirwa zvemhando yepamusorosoro nemutungamiri wenyika iyi vaPeter Mutharika, avo vakasarudzwa zvakare kuve mutungamiri wenyika vachikunda vavaitevera vaLazarus Chakwera nemavhoti mashoma-shoma. Mutongo uyu unonzi unogona kupikiswa kudare reSupreme Court. Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari mudzidzisi paHoward University muWashington DC vaCalvin Manduna vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mutongo uyu hauna kungonakira vana veMalawi chete, asi kuti wakanakirawo zvizvarwa zvese zvedunhu reSadak, sezvo dunhu iri richimboita sarudzo dzine mutauro.
Ndinoona senge it's a victory for vanhu veMalawi. It's a victory futi for vanhu veMsadik vanoda kuona maelections nezvinhu zvematongerwo enyika zvichiitwa nenzira dziri democratic dzinotevedzera maconstitution, uye nevanhu vanoda kuona maelectoral bodies anenge vana ZEC neiyo yekuMalawi inonzi MEC vachiita zvinhu zviri pamutemo, vachiita zvinhu zviri transparent. Saka ndafara zvikuru nejudgment yacho. Yatora nguva yakareba 8 months kuti uye, asi ndofara kuti at least yabuda ichivindicata challenge yakaitwa.
Tinoona kuti vakawanda muAfrica vanopikisa kana mapata anopikisa vakadyiwa musarudzo, vazhinji vacho vanenge vachipikisa zvabuda musarudzo vachiti vabiridzirwa. Izvi zvazoburiswa izvi zvinorevei?
Ndingati sarudzo rakaitwa kuMalawi is a classic tale of maitina toita muAfrica, especially muregion medu muSadik. Maelection akasviba, kazhinji kacho tine mabato ari kutonga, mabato akatipa independence and mabato aya adevelopa culture yakashata zvikuru panouya nguva dzesarudzo. Temu iripo havatevedzeri zvinhu zvakaita seaccess to media, hapana fairness iripo. Usually pane violence even kuMalawi kwacho. I believe report yairatidza kuti madistricts 4 mamune violence. Mabodies anenge akaiswa kuti asupervise maelections ndo pane dambudziko hombe. Mimi muchiona vanga kwedu kumusha nimasoja mkati and kuruvacho, they are not partial. So the whole election process becomes such a challenge and a farce. Dula tisingani, tuda kuona ma elections edu achi tanga kuita machua. Election law foundation ni democracy munyika. Saka pandi waka maturity karipo, kashiradza kuti tino tedra bumbure remtemo. And I hope zaitika kumalawi zaratiza kuti it's possible kuti ma courts assume remtemo.
Vanoongorora nyadzi zvematongerwo enyika vari mudzidzisi paHoward University muWashington DC vaKelvin Manduna vachitaura vari parunare muno muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo. Totanga nebepa nawu reHerald rine nyaya yekuti hurumende inoti iri kushanda zvakasimba kuti ipe marezinesi kunepfenyuro dzematunhu kana kuti macommunity radio stations, asi inoti ichatanga kupa marezinesi kunzvimbo dzine mitauro isina nepfenyuro pari zvino dzakaita seBinga, Wange, Shamva, Chikombedzi, Chipinge, Nyanga nechimanimani. Bepa naure Chronicle rine nyaya yekuti mumwe Major Street wemuHarare vaHosia Muchaya nevachuchisi vematare vanoti havasi kufara nekwavanoti kuda kunonotsa kutanga kutongwa kwenyaya kuruda kuitwa nevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko avari kupomerwa mhosva yeuori. VaMpoko vanonzi vari kuramba vachingochinja-chinja magweta vachinonotsa kutanga kutonga kwenyaya. Topedzera nekutarisa zviri mubepa nhau repaindaneti renewzimbabwe.com iro rine nyaya yekuti sangano rinorwira kodzero dzevanhu reFrontline Defenders riri kupomera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mhosva yekutodza vaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe pakutyora kodzero dzevanhu. Sangano iri riri kushora zvikuru kwarinoti kushungurudzwa kwevanhu vanomwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kupomerwa mhosva yekuti vaida kunodzidzira zvechiuto kuMaldives. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri kutsi kwemwoyo yavo. Asi tinokurudzira vatereri kuti vasashandise mashoko ekutukana kana kunyomba.
Gadi iva samarari, nemi mose vatereri veStudio 7. Ndaida kudaira hangu mashoko avaparadzo. Mr. Kindness, kana muchiti imimi zvirango zvinotemerwa nema opposition party. Opposition party inozivikana inokukwidza MDC. Saka handisi kuziva kuti imi muri kugadzirira kuti muruke muendoenda kuSenate kuti zvirango zvibviswe. Pamuri kusimuka muchibva muZimbabwe muchienda kuti zvirango zvibviswe, muri kutosiya vanhu vari mumajere vakasungwa vasina mhosva. Muri kutosiya nyaya yevanhu vakauraya vanhu musi wa1 Nyamavhuvhu vasati vasungwa muchienda kundobvisa masanction. Muri kutosiya vanhu vakarohwa nemapurisa vakakuvara vari muzvipatara muchienda kunobvisa masanction. Muri kutosiya maticha asiri pamuhoro asina kupiwa mari dzavo muchienda kundobvisa masanction. Masanction haawisina vachamisa, nekuti imi vezano PF ndimi muri kutonga. Vezano vachamisa ndo vari kukidnapa madokta here? Zita ndinoitwa Dineo, ndiri kuno kuJoburg. Mazviita henyu?
Makadiva namukoma Jonga paStudio 7, nana mukoma Blessing Zulu, nana mukoma Tanonoka Wande. Ini ndinoitwa Nesha Enitekere. Ndiri kutiwo dai munyika medu muZimbabwe vagonawo kutigadzirisira panhau yemuzvipatara, vagona kuti zvikwanisiro mishonga iwanikwewo muzvipatara, vanhu varapwe, vanhu varegere kufa, nekuti ndicho chinhu chinonyanya kushungurudza ichocho zvakanyanyisa. Tiri kuchema ipapo kuti dai vagonawo kutibatsiridza tawanikwewo tiri vanhu vanorapwa tikasvika munyika medu muzvipatara. Then ndofara, ndodzwawo kufara kana ivo veZANPF vechidikawo vachitaurawo sematauriro avakuita, nekuti vava kuzviona kuti nyika yetu yeZimbabwe iri kuurayiwa nekuda kwecorruption uori hwakanyanya imwe mukati mezanupiu. Then totiwo dai zvinhu zvaatifambirawo zvakanaka, kana vachinge vakundikana zvavo zviri nani vasarende ivo vana Munangagwa, nekuti chavari kuita chai chatiri kuona hapana kunze kwekuwedzera kuhondonga. Nyika iri kutofa, iri kutoparara. Saka dai vagona kutibatsirawo tasunungurwawo. Kana vakundikana, ngavapeiwo vibato rinopikisa vambotongawo vavo, tionewo kuti chenji haingavepo here, nekuti zvinezvi hapana zvinobatsira kuti titodemba kuti vamugabe vaive nani. Ndatenda zvangu.
Mamukasi vashamara vestudio 7, zita ndoitwa Mr. Mutombeni, ndiri paBotswana paLetsakane apo. Ini ndiri supporter yeMDC, but danho ratogwa nevakuru veyouth veyouth league kuZANU-PF idanho hombe rinokudzwa, rinotendwa chaizvo. Dai vakasangobatikanawo nehuori pamberi apo, varambi vachibudisa vese varuta zveuori. Uori ndo hwauraya nyika, kuti zvibai masanction. Uori nekodzero dzevanhu. Mapurisawo angodzingirira vanhu kumasvingo uko. Ngatichengetedzewo vanhu mapurisa, kuti kuda kugwa nevanhu. Muri mapurisa evanhu, kuti mapurisa epati. Muri mapurisa enyika yeZimbabwe. Makafanira kuti mudzivirire vanhu vose, kuti kuve nesaidhi kusaidhi remapurisa uko. Neavo vamunoti vaponyatavo nguva zhinji havadaviri mafoni, vanenge vachiziva zvezvichiitika. Ndatenda hangu.
Mangwanani akanaka vashamarari vestudio 7. Mangwanani akanaka zvekare kuvateereri vestudio 7. Zita nditimo game changer ndiri muSouth Africa. Ndichidawo kutaura pamusoro penyaya iri kutaura naKindness Paradza, kuti vari kupractisa zvese zvavakanzi vaite. Ini sechizvarwa chemuZimbabwe ndine mubvunzo wandinawo, kuti zvavari kuita zvacho vari kuzviitira kunyika ipi? Pavakazomira kuva vanhu vari kuzviitira demo yavo yezvisiri kuvafadza ndepapi? Ngatipindure ipapo Kindness Paradza, kuti vari kuzviitira kunyika ipi zvataura iye achiti hatichazi kuti America ndoda kuti chese, because tiri kuita zvese. Zvavari kuita zvacho ndezvipi? Vakavhoterwa navanhu kuti vatonge, asi kutonga kwacho vari kutadza vakungogwa nokuda kuchinja nemaconstitution. Chii chavari kuchinjira constitution? Saka chavari kuita chacho chii? Constitution yakanyorwa nevanhu, ngavaisiye gochinjwa nevanhu. Kana vanhu vati hatichaidi not ZANU-PF pachainu kuti vauda kuchinja constitution, nekuti hane 2/3 majority. Ndokutonga kuri wrong iko kwatisingadi munyika.
Ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7, asinei nechekuita nestudio 7. Tinokukai kuti mutumire mazwi enyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nengo dzedare reHouse of Representatives dzemaDemocrats muAmerica nasi dzanga dzichipeta kupa humbowo kudare reSenate, wekuti sei mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vachifanira kumanikidzwa kusiya basa nemhosva yekutyora bumbiri remitemo. Vange vachitungamira maDemocrats mukuchichisa ndivaAdam Schiff, avo vati vaTrump vanofanira kusiya basa nekuda kwekukumbira kwavanonzi vakaita Ukraine kuti iferefete vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden, avo vari kutarisirwa kukwikwidzana navaTrump musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rino. Asi magweta avaTrump ari kuti vaTrump vari kuti hapana umbowo hwakakwana, nekudaro panovhota nhengo dzeSenate nhasi hadzifaniri kuti vabviswe pachigaro. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vawedzera nyika dzavanoti dzinofanira kuomeserwa pakuwana mavhiza ekuya kuAmerica. Nyika idzi dzinoti Nigeria, Eritrea, Myanmar, Kazakhstan, Tanzania neSudan. Danho iri rinotarisirwa kutanga kushanda musi wa21 kukadzi. Nyika idzi dzabatanidzwa nedzimwe dzainge dzakatemerwa zvirango zvakadai dzinoti Iran, Libya, Somalia, Syria neYemen, Venezuela uye North Korea. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Nhasi tiri kutarisa kutanga kwesarudzo dzemutungamiri wenyika dzemaprimary mubato remaDemocrats. Sarudzo idzi semakore ose dzatangira kuIowa. Ava ari kukwikwidza musarudzo idzi vanozokwikwidzana navaDonald Trump vemaRepublicans mukupera kwegore. VaBernie Sanders ndivo vari kutarisirwa nevakawanda kukunda musarudzo dziri kuitwa kuIowa, asi zvabuda zvichiri zvakamirirwa. Mukuziya nezvesarudzo dzemaprimary idzi, tabata muzvinafundo Elliot Masocha, chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica.
Ndiona sokuti Bernie Sanders ungangokunda tichitarisa kutaurwa kwazvinoita mapepa aya nemasurvey avari kuita. Ndiona sokuti Bernie Sanders ungangokunda maDemocrats vose achiteverwa naJoe Biden, tisingazivi kuti pakuzondokukwidza navaTrump kwokunopedzisira uko kuti vachapabuda here ipapo. Asi ndine chivimbo chekuti norutsigiro rwakapromiswa navaBloomberg kuti kana unenge ahwina kumaDemocrats vachakwanisa kumusapota nemari ichasvika bhirioni. Saka paramakuwerere ipapapa, asi ndiona vaSanders vachikunda.
Tichitarisa idzo sarudzo dzekuIowa, vamwe vanomboti Iowa hadzifaniri kutanga nekuti hadzinyatsotaridze mamiriro akaita vanhu muAmerica. Tichitarisa vanhu vatema vanobva kunyika dzekuLatin America uko uye nevachena, vamwe vachiti kune vachena vakawandisa, nekudaro kutangira ikoko hazvinyatsobude zvakanaka.
Vangangotaura zvavakudero, asi ndofunga vanenge vasinganatsi kuongorora kuti ivo vachena ndo vakanyanya kuwanda, vanovhota vakanyanya kuwanda zvekare kudarika vamwe vamarudzi ose.
Tinoona zvakare kuti sarudzo dzemuIowa dzinoitwa zvakasiyana nemamwe matunhu, vachiita iya yavanoti caucus, yekuti unofanira kunge uchitoenda kunotaura nevanhu. Mungati zvakakosha zvakadii munyaya dzezvematongerwo enyika?
Izvi toona sokuti zvakakosha nokuti zvinobva zvaita kuti kuya kunonzi wabira apa wadini, zvese zvine zvichingova pachena. Saka hapana mumwe munhu ungakwanisa kuzoti waba kana kuti watenga mavhotsi kana kuti waviga zvimwe, nokuti nzira yavakaita kuti sarudzo inge ichibuda pachena, munhu wese achiona kuti ningi wamira pakati, wavhotera wakati, ningi wavhotera pakati. Zvekare inzira vainogona kuita kuti vaseve mari yamapepa okuvhota aya osaka kuti munomwe uchandovhota uchange achinyora apa. Saka inzira yavakaona yekuti inzira inokwanisa kuvashandira isina kana zvimwe zvine zvakavanzwa vanzwa zvatinowa makunga kunga kune dzimwe nyika, kuti zvamabaloti zvemamwe haazosviki kwaanofanira kuenda kana kuti mishini yacho inenge isingashandi zvakanaka.
Muzvinafundo Elliot Masocha, vanodzidzisa paDeVry University kuOhio, vanga vari parunare kuOhio kwakare. Muchirongwa chedu chemumhanzi nhasi tine hurukuro nemuimbi Greatman, uyo ane kambo katsva kari kunetsa. Mukoma Greatman, tiri kuona vakawanda vari kutambira zvakanyanya kambo kenyu kamakarova naMathias Berako kanonzi kuita kwaMwari.
Ndinangoti kambo kakanzi kuita kwaMwari ndakabatana naMathias Mbere. Nkari kutambirawo zvakanyanya nerezinji reZimbabwe, rurimi reZimbabwe, kusanganisira nerurikonze kweZimbabwe, kusanganisira nevariko kuAmerica kwamandibata muri. Ndinangoti is more of a continuous kubaba ndakaita that stake na Suleimani Tshimbedzela enzii pandakazalwa, and now I was trying to explain kuti kuita kwaMwari kusimudza munhu kubva pasi paangari vachimuisa pachidanho chimwe chepadenga saka it's more of a continuous kubva panapa ndakazvarwa.
Tiri kuona kuti kambo aka kanenge kato nevhidhiyo iri kutambirwawo sei iyoyo?
Nyangoti vhidhiyo iri ndo yakaita kuti kanyanya kutambira zvakanyanya nekudaa kuti ndakakazivisa pamwechete nevhidhiyo. Vhidhiyo racho ririkufadzwa nevanhu zvakanyanya uye ivhidhiyo randakashanda zvakanyanya kuti ribude zvinoadvertisa vatsigiri vangu mhuri yangu yegeneration family.
Tichitarisawo ipo pakutsikisa kwamuri kuita nziyo uku, iro gore riro ra2020 pane zvimwe here zviri mugapumu?
Ya, gore ra2020 ndirikutarisira kubudisa album nyangwe ndinoda ndichatanga kunyatsobudisa album mushure mekunge ndatanga kuzivikanwa ndichange ndichinzi chirema chinorema. Saka ndo album randiri kuzoshanda kutaura kwano.
Rinenge riine nziyo nganiri?
Sofa handisati ndakatokuziva, ndinoda kuti ndiri kubhalansisa kuona kuti dzingadzise dziri dzingani, asi dzichange dzichitangirawo hadzo pa10 kukwira.
Padamba refiri munenge muine vamwe vaimbi here uye ndeanani?
Ya, ndiri kutaitira kuzobatana nevamwe vaimbi vakaita sa Mambo Dzuterere, vakaita sa Pachihera. Saka ndichaona maconfirmation avachange vandipa kuti ndichaita nani, but ivavandiiwo ndevanhu vandakaisa patanjeti yangu, ndevanhu vandakaapplya for the collaboration.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Mukoma Great Man nekupinda muchirongwa chedu.
Tinokutendai nekutibata.
Aiwa, tinotenda zvikuru muimbi Tongai Great Man Gwaze nakokambo featuring Matthias Mere. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vana chiremba vopumira hurumende mhosva yekutenga mishina isingashande yekuisa muzvipatara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti muswere zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Chris Gande munhau dzeEasy Ndebele.